manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosana na zvakare manyora anhasi uri musi wemugovera ndira 1 2022 makateerera ku studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra2022 ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra2022 ringe rakanaka kwamuri mose ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese
Mugore dzva takapinda zvakanaka asi samarajairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzindai muzvirugu asi takangozvishiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridziri radio asi takanakigwa
studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi nhasi tichanzwawo vateereri vestudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regoredzva ra2022 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi Nonurai Jena anoti panyaya inotevera
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi Amai Katsande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka
anogona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka mvura yakanonoka kunaya saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tamhera sei tochingotarisira ipapo
izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatanaka mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara Kunyange vakawanda vanga vari kumabasa kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo vaagape chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavha ngwavha
Enene kubaiza hangu chandoda kwakurudzira ndechekuti ngave ma opportunity seekers. You have to capitalize kuma opportunities. Usangochema nanhu usingoti zvakaoma. Unozoona kuti wewe pamwe unongochema uri gani wangu wachitongwa fanga vashitende.
Vati yangu vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika zvibhadhare sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete.
Simbiza kumayuzi, aneshe kuti warume the politics in the Azerbaijan. And I'm going to tell my good hands, the president was with me, to be a pinder. On your young pinder, as long as you show the Ashka from Mama on a session just to Zimbabwe, with your Bosha Pinda and Bashuta.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vadhube tumponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika.
Kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndo vaya vauri kuona kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvichireva kuti basa rako riri kumba wakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako. Vashoma vava muri kuti vari kuenda kumahoridhe kunana chinhuekeos nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema. Kune vamwewo vanenge vakaita urombo rakanaka mune zvavanenge vachiita.
Kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputisa mafirecrackers, vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno, vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes chihwani vati vakapemberera gore idzva iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugore idzva takapinda zvakanaka asi samara jairira taita kuripinda gore idzva iri tapinda tichicerebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku kunzi ndaim zvihugu asi takangozvoshiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripemberera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatingaridziri maredhiyo asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaiswa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange vava vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegore idzva.
Dambudziko rinondinoita nderekuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza sekuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vabhiliyati mweni vati vakapembera gore idzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndingangoti anonyatsopembera gore idzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandirichi pabasa. Pabasa kudaro anonyatsoita sei kufara kasinawo ndakangofarira chinhu wani chekuti ndaikwanisa kuita sei senzera mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari munzvimbo dzokufarira nemudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu kwatase fara asi ndinongotenda Mwari nekuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitekera izvi zvainoda ndinotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirwo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitwa chii vanove vamwe.
Vagadhinunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Ya tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegore idzva iri ra 2022 new year iya. Aiwa tirikufara nenhayo kuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semswe nyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda edune wana. Tika shika opane moto ndona kuti ticha wa gochera o. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika sozo kakumbao. Tozombo wabiki wa uku jikako wanoona kuti akusuke mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatalenti wange vati wakazipa chisungo chekushanda zunesimba gorerino. Kuitra kutivasimu zero upenyu wavo. Uye wantasira kutu upumi wenyika uchange wakanaka.
Chekutanga tula kutenda mwari wakati chengeteza munguwa ino yakauma chaizo ye COVID-19 takapinda 2022 zvakanaka. Tiri vapenyu tiri vatano tinotarisira kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021. Mikana yekuzvivandudza kana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe. Kungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama anda COVID-19 asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai chiedza sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzwa uye vakaudza kukereke kwavo kuti gore rino ndere kushandisa maoko nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu kana ku 2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko ramwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchitanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa navatereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Zijarangu ni utatafazo gondo. Dino ba kumuri kwa gondo kwa basera. Mdu nula wa si chumombe. Mabugu mashana makonezi. Ino ti mfaro mfaro kumuri ya Zimbabwe. Mwuri kwa makonezi. Mkupinda mgrecha. Ino shira ibudiriro. Patarisiro umuwe ni umuwe ya nayo. Ino utarisira upenyu. Jiti ngati wene upenyu. Wakapa mzirwa. Kutenda kwa Zimbabwe.
Ndiriku cha makorokoto kumwanangu wakazvarwa kunatimani makorokoto nemhuri yese kwagonese. Ndichitenda vane hanzvadzi yangu vose vanondisira zvose zvakanaka. Ara chaizvo nevanangu vanamai Charipa vanamai Nyambuya. Ndirifarisa kuti vakova uyai farisa aburi yose kwagone zvinofara chaiko chaiko kwamutamba ndichifarisa na Junia yese vana yezhanji yangu nevafarisa vana Tendai ndai unofara here ini vatedza kundofara kuzo kufarise nyaidhereki kuti nyaidhereki zvangu kufarana navatete ndichi nofara ndifarisa yorangu nadhinaja ufare zvakanaka nataikoko.
Makadi ya mazangu, ini ndinoitwa George Zidzai, ndinoda kukorokotedza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022. Chokutanga ndosimuka ndakananga kwagutu kwabhasera muraini rokwaZidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosimuka ndakananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamurambinda growth point mamuka sei mama. Ndosimuka ndakananga Slovela pacrossroads sei munyarazi zviri sei sei pacross apo uitirwe zvakanaka. Kana mwari haleluya.
Makadini, inendoi kwa seti pasi mpindu, ndo gara kuchitungwiza. Na kushuvira ugora na kanaka la 2022 kune anjozi yangu Simba. Na mama wangu varugu South Africa na maguru varugu St. Mary's na nagasia na bamkuru. Wavene gore na kanaka.
Ayo, anga ari mashoko eva tereri ve Studio 7. Vachitaura zvipa moyo pavo muzuva ranhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiriro Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadusa udzvanyiriri hweutongi hwekusarura ganda waive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane unyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rino ra 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naningi, ndofunga vanopinzirwa chikoro naningi, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ane asiri kutombozvigona. Takaseenza tichiita zvemaflea market tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza anonzi Martha akauya kunoku angasvikara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuenda. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplimenta, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvino taurwa kuna Mwari, zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazowe boys high. Vana vakambei vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavadzisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy omba anopuwawo student visa omba auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaiziva ndoma ndogona kuzogara nevana vangu. Omba auya kuno omba vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo, ikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanikwa imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe? Ikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki, ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. know ina senda nguya kuno asenda ingonzi kwaone vakaraka nguya kuno kuti kune zvinhu zvese saka inaita urarano wangu kuti musatarisa zvinhu zvese zviri ikoko tarisai chinangwa chenyu chamakaindira kuAmerica ende musakanganwe kuti kuno kune vamwe vanoona venyu nene mai venyu saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopirirwa hapana umwe anokwanisa kutibatsira ndokurudziro yandaingovapawo zvakazofamba sei vana vaapapi pari zvino vana vangu iye zvinoizvi wechitatu akapedza high school yake anga ari paSt Dominic's akapasa akabudawo ne 13 points dzake akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa anga akubatsirwawo nevava vakauya kuno kudhara ombauya kuno asi chandakaona chaiita vana ndechekuti taimu yavo yavakauya kuno pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma hazvazvisiri izi sezvazvave iye zvino nekuti vana vakaseenza mabasa ese mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli pawalmart nepahome depo hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa ndo basa rake raaiita asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikukwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaiva wechitatu azouya kuno uyu wechina uyu wechina zvazvakaoma maAmericans havana kuda kumupa visa vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba asi ndoda kungotenda mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi wefriday akagraduata nemasters yake anga achiita MBA
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye tiri muWashington ndichiti muve negore dzvara kanaka kune avo vakateerera.
Nokusingapedzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma reichoto nekuti pamukana uyu
vaMutama mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu repatriotic Zimbabweans.
Ndinotenda mukoma reichoto tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe ini nevamwe vedu repatriotic Zimbabweans pati utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri dzomakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
vaMutama muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi vaMutama mune nhoroondo yezvematongerwo enyika muri nhengo yeMDC, chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukubambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvangofanana nekukura kunoita munhu. Unosvika pane imwe nguva yekuti unozowanikwa uchikura mukufamba kwako munyaya dzezvematongerwo enyika obva wati inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyaya dzezvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokontesta muMDC Alliance maprovincial elections asi ndakaona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzeZimbabwe dzakuda mamwe maonero nemabatsiro mamwe anopa matinhano chakakura kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvichibata pamwe chete nezviri muZimbabwe.
Munga jekese here vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana-siyana, angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana-siyana, angave machechi, angave non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa, tichiumba Zimbabwe tichiti isusu. Isusu semaZimbabweni tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu, kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tichinge takundikana tingatotaura nemusouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda kuUnited Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti zvo Zimbabwe yasunungura?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana-siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean Party, we are a nationalist party, we are a centre-right political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal, saka zvinozotinetsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuZimbabwe hakuna zvazvinobatsira, nekuti kunyange ZANUPF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe kuti muri muparliament kana kuti muri mustate. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANUPF ravanenge vachiridzira kana kuti chishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi ichocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredza kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa neStudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean Party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANUPF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana veZimbabwe. Isu vana veZimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takabatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu nehunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com.
munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndimi Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndichiti muve negore idzva ra 2022 rakanaka kwamuri mose.